Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechishanu, mbudzi 8, 2024. Makateerera kuStudio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nasi vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwokanganisa vemaindustri nemigodhi. Mapurisa anotasunga mutyairi wekombi nakondakita wake avanonzi vakapa mapurisa mari yechoko muhomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nasi vatoreswa mhiko semutungamiri wechitanhatu kubva nyika iyi zvaiwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1966. Vatungamiri venyika dzemusadik nevatungamiri vemapato anopikisa vanga varipo pamhemberero idzi dzaitirwa muNational Stadium muGaborone. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Ange ari makuwerere mukhaburoni pamabiko ekutoreswa mhiko kwavaBoko semutungamiri weBotswana. Mutungamiri wenyika uye varisachigaro weSouthern African Development Community kana kuti SADC vaEmerson Ndambudzo Mnangagwa, mutungamiri weNamibia vaNangolo Mbumba, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa vaPaul Mashatile vange vakamirira nyika dzavo. Asi vaBoko vakokawo vatungamiri vemapato anopikisa vanosanganisira Advocate Nelson Chamisa, vaJob Sikala veNational Democratic Working Group, mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Sello Malema nevamwe. Mumashoko aomushure mekutora mhiko vaBoko vati Botswana yaratidza kuti inoremekedza utongo wejekerere nekutambidzana tsvimbo yeutungamiri murunyararo.
We have yet again become
isu tave zvakare nyika inoremekedzwa zvakare inodzidzisa dzimwe nyika pasi rose nyaya dzekuremekedza utongi hwegudzaro zhinji.
Murukuro neStudio 7 vachamisa vati shuviro yavo kuona vamunangagwa vachidzidza mune zvaitika muBotswana.
A proper election, a free election is important.
Sarudzo yakakodzera uye yakasununguka yakakosha zvikuru. Inoita kuti nyika irambe yakagadzikana, yakabudirira uye rugare runobva rwadzika midzi. Kana tisiri kuita sarudzo dzakachena, tinokonzera kusagadzikana. Tarisa zviri kuitika kuMozambique, tinoda sarudzo dzakachena.
Vasikala vati
tinofadza zvikuru kwazvo kushedzwa kwataita na President Duma Boko kuti tuye tizo witnessa ugadzwa kwavo. Chanyanya kunifadza chaizvo ndechokuti vagona kuyeuka vamwewo vari muregion munomu, vari munyaya dzedzivo ravakarwa vakahwina muno redhemokrasi iroro. Saka vazhinji vanoti vawana pawa vokoshiwa kwavakabva, asi ava vayeukawo mamwe madhemocratic forces omuregion.
Mukuru muofisi yekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira vati zviri kutaurwa navachamisa navasikana hazvina maturo.
Tinotona kuti ivo vachamisa ndo vane zvidzidzo zvizhinji zvavanofanira kuti vadzidze. Chokutanga chiri chokuti remekedza zvashagwa navanhu, remekedza zvinoda vanhu. Demokrasi kuzadziswa kwezvidoku zvevanhu kwete kwezvido zvako.
Vachinyora padande mutandarau reX vamunangagwa vati ruremekedzo rukuru kuva pakugadzwa kwavaBoko. Asi pane chichachinja here pakudzidzana kweZimbabwe neBotswana neutungamiri hutsva uhu? Dr. Fedias Mteneri vanodzidzisa pa Livingston Kulubeng College vaudza Studio 7 kuti shanduko ichauya.
Vadhuma Boko vane mufungo iwoyo wekuti panofanira kunge pane shanduko pakutungamira kunoita mapato akarwira usununguko anosanganisira BDP yemuno muBotswana neZANU PF. Asizve tikatarisa history pakati peZimbabwe neBotswana tinonyanya kutoona kutoti even pakanga paine BDP kujidzana kwacho kwakanga kuchingovawo nekushanduka shanduka navamuhaya varipo pakanga paine kanenge kakuwirirana pamapato iwayo. Asi pakapinda vakama takaona kushanduka kukuru kwakaita kuwirirana kwavo. Vamasisi ndio vakazodzosa kakuwirirana ikako, asi handioni kuwirirana kwavamasisi navamunangagwa kuchizowanikwa pawirirano yavaBoko munangagwa.
Bato ravaBoko Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC rakashura mari apo rakakunda bato raitonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP musarudzo dzakaitwa musi wa3 Gumiguru gore rino. Bato reBDP renge ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
The Voice of America, VOA.
Sachigaro vesangano remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOswald Biner vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, iro ravanoti rava nenguva richikanganisa zvakanyanya mabasa mumaindastri nemumigodhi. Magetsi dzimwe nguva anonzi ari kudzimwa kwemaawa 10 nemasere. Zesa inoti ine mazano ekugadzirisa dambudziko iri, asi pari kudiwa mari yakawanda, ichitiwo kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakanganisa gwenya remvura kukaribha uye magwenya emarasha kuhange haasi kushandawo zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaBiner.
Nyika haina magetsi, Blessing. Iwo unozviziva kuti izvo kugara nekugara tanga tagara tiine chipenga chemagetsi chatisingakwanisi kugadzira muno muZimbabwe. Tinotoita yekutenga kubva kune dzimwe nyika kunze uko. Dambudziko racho razonyanya kukurisa zvokuti raakutoita sungumota yamera muhapwa.
Sei muchidaro vaBiner?
Unozviziva kuti kubva kugara nekugara nyika ino inoda pamwe kunanavira kusvika ku2000 megawatts dzemagetsi kuti tinge tiri vanhu vanonyatsoita mabasa zvisina kana kudzimwa kwemagetsi. Asi izvozvi hatisi kukwanisa kuwana kana chidimbu zvacho chepakati chemagetsi iwayo. Tichitarisira ose atinogadzira, tichitarisira zvakare atinotenga. Zvakare unoziva kuti izvo dhamu redu guru ragara riri nemagwenya emagetsi riri kutambura nyaya dzemvura. Saka kwenguva inoi haibata murefu bata mupfupi chaiyo, nokuti kumakambani uku handioni tichibuditsa zvinonyatsobuda zvine mwero chaizvo kupera kwegore rino pamusaka pekushayikwa kwemagetsi.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri rinenge mhezi yavavira mudumbu?
Hurumende yakapawo vamwe vanoda kugadzira magetsi matsamba kana kuti maresinesi. Asi vanhu ivavo kuti zvinyatsovaitira pundutso ngaivabvumire kuti vatsvake vanhu vanotenga magetsi avanenge vagadzira vega.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti izvo kuti muiti magetsi vava vagadzira onotengeserwa kuzesa. Zesa yacho hationi ine chidanho chakanyatsokukwana chekuti ibhadhare magetsi iwavo. Zvakangofanana nekuti vanhu ivavo vanogadzira magetsi vasingakwanisi kuzowana mari yavo yavakaisa. Kunyange dai akaita magetsi ekuzuva, kunyange dai akaita anobva mumichina yemvura, chero akadaro kana paine agadzira magetsi ake ngaazvitsvagire vanhu vanotenga, vanhu ivavo vobhadhara iyi muridzi wemagetsi kuti izvo vawane magetsi iwo.
Pane vari kunyatsozviita here izvi vaBiner?
Tiri kuona makambani akawanda ari kugadzira ari kunzi masolar farms. Tiri kuona masolar farms acho ari kuramba achikura achikura. Vamwe vatosvika kupfuura kumakumi matatu emamegawatts emagetsi avanokwanisa kugadzira panzvimbo. Asi magetsi anenge asara vanofanira kuisa mune yatinoti grid. Grid iyoyo ndo ine mutemo wekuti izvo zesa ndo inenge yakutora iyo apa mumwe magetsi mahara paanenge azowanikwa kana paanodzoka kana zvakada kudaro. Saka zvinhu zvekuti izvo zvinotadza kunyatsotipa shungu kana udzamu vewaya vaya vanonzi maindependent power producer.
Sachigaro vesangano reZimbabwe remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOsulbina vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona. Modzvanya pakanzi follow. Apa hapadiwi link asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link. Mutauriro wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa asunga mutyairi wekombi Tinashe Madzima nakondakita wake Ishmael Gonyora, avo vari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadandemutande vachipa mapurisa mari yechioko muhomwe. Mapurisa acho, Sergeant James Chifamba naConstable Trimo Mukunza, vakatosungwa mumugwagwa weHarare Mutare Road pamabvuku 10 off. Vanyati vati vatyairi havafaniri kupa mapurisa mari yechioko muhomwe. Vati vanhu vakaona vanenge vachiita uori vanofanira kumhanyira kumapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata vaAlois Chaumba vanovesa chigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Ndinoti nini ava vangoitawo zvavo romba rakashata kuti ndo vabatwa asi zvinhu zvakafanana neizvozvo izvi zviri kuitika Zimbabwe yese. Saka handingati vabudirira asi kuti vangoitawo zvavo munyama. Tinofanira kuadresa nyaya yekuti sei mapurisa vachitambira choko mhomho. Hatindi zvinobudikidza nenyaya yekuti pamwe mari dzavanotambira zvikwanisiro kumabasa kwavo zvinenge zviri zvishoma. Asi nyaya yehuori yatekeshera munyika munomu zvikuru sei kumapazi ehurumende. Akafanana nekuzvitupa kuti nekuti nekumapurisa ikoko zviri kungoitika vanhu vasaichingoona.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei kunyika izvi?
Zvinokonzeresa matambudziko akawanda. Chekutanga, mota dzinenge dzisina kodzekunga dziri pamugwagwa inopfuura zvoita matsaona vanhu nemidziyo zvekuvara. Uyezve chivimbo nemapazi ehurumende zvakafanana nemapurisa chinoderera chaizvo kuti vanenge vasina ruremekedzo pamberi pevanhu. Izvozvo kupedzisira zvaakuti zita renyika chiyare chiyare vanenge vasviba nekuti vanhu vanenge vangoti mapurisa emuZimbabwe ane uori kana kuti muZimbabwe mune uori. Saka zvinhu zvakaoma chaizvo nekuti zvinobata nyika kwokupedzisira.
Asika vehurumende vari kuti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu ndo vanoda kupawo mapurisa kana vashandi vehurumende zvioko muhomwe, vachitiwo zvakare vanenge vamhangarirwa vanosungwa.
Chinoita ndechekuti vedzimotokari vanomanikidza nemashadzo avanenge vachitaurwa sevanhu vatinga vasingazivi mitemo yese inoshandiswa nemapurisa. Vane kutaura dzamakwama rechiire mhosva dzekuti takutora motika yako tozoenda kotozoenda kwazvichaiti tozodano todano tozodano mazona mani nezvimwe zvinenge zvichiri zvechokwadi. Iri kunzvinyindzachiezoita kuti vanhu vafunga kuti ndikatsobisa hangu kana kuti sadzera zvangu ndoidano zvinenge zvitorinani pane kuti ndotorwatikari ndoinenge ichi motikari yacho ndoinenge ichitomuraramisa kuti aendese vana kuchikoro aendese kubasa zvinhu zvakadaro.
Ko Matare haasi kunyatsoita vana Mutongi Gava here apa?
Matare kwacho ikokoko kune pambudzikozvo ikoko kwese kunge kuine uori. Saka munoona kuti zvinhu zvakabatana kana kuti dhialigi panyaya dzacho dzidzodzo.
Vanga vari sachigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. ofisi inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeUnited Nations Human Rights Office inoti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vafa muGaza vana nemadzimai. Ofisi iyi yashora kwainoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvibvumirano zvepasi rose zvekuchengetedza vanhu. Mudiki pane vanhu vakaurayiwa ainge aine gore, ukuwo anga akwegura mudzimai ane makore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Hondo pakati peIsrael neHamas yakatanga musi wa7 Gumi Guru gore rapera, apo chikwata chinopfurikidza mwero cheHamas chakapinda muIsrael ndokutanga kuuraya vanhuwo zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikitivha eFBI ari kupomera Russia mhosva yekuda kukanganisa sarudzo dzemuAmerica nekutyisidzira vanhu kuti pane mabhambu ainge ateiwa kumatunhu akaita seGeorgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania neArizona pakaitwa sarudzo nemusi wechipiri. KuGeorgia vanoona nezvesarudzo vanoti panzvimbo makumi matatu nembiri dzaivhoterwa pakatumirwa mashoko ekuti paive pateiwa mabhambu. KuIndiana vamwe vainzi vaitumirwa mashoko ekuti pane vaiziva kuti vavhotera ani. Muna 2016 Russia yakapomerwa mhosva yekutumira mashoko epamadande mutande ichida kuvhiringidza sarudzo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni.
Vanoona nezvemutemo nezvekuchengetedzwa kwerunyararo vakakurumidza kuziva kuti ayo anga ari manyepo, uye nzvimbo zhinji idzodzo dzanga dzagara dzine mapanic button nemapurisa anga ari padyo. Asiwo tinoda kuti vanhu vazive kuti zvakakonzera kuti mune dzimwe nzvimbo kunyanya kuGeorgia nekuPennsylvania nguva yevanhu yokuti vavhote yakambomiswa kana kuti yakambodzorwa kumashure, asi vakazopiwa zvavo mukana wekuwedzerwa nguva yavanga varasikirwa nayo kuti vavhote.
Matikitivha ari kuti kudii nenyaya yenharedzi?
Kunzwa kwatiri kuita ndekuti matikitivha makuru emuno munyika veFBI vari kuti vanofungidzira kuti vanhu vaitumira tunharombozhautu vane chokuita nenyika yeRussia kana kuti Russia aligned suspects. Havasi kunyatsobuda pachena kupomera nyika yeRussia senyika, asi vari kuti vanhu vaitumira izvozvo izvi zvokutyisidzira vane chekuita nenyika kana kuti vanodyidzana nenyika yeRussia. Tiri kunzwawo zvakare kubato guru rekudzivirirwa kwenyika reCISA kana kuti Cyber Security and Infrastructure Security Agency riri kutaurawo zvimwe chetezvo kuti ongororo dzavo dzepedyo kana kuti immediate suspicions dziri kutaridza kuti vese vaiita izvi vane chokuita nenyika yeRussia, uye vanofungidzira kuti kwaiva kuedha kweRussia kuti ibvonyongodze mafambisirwo esarudzo muno muAmerica.
Sei America ichigara ichiti Russia inoda kupindira?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti America inogara ichitaura kuti Russia haidi kuona kubudirira kwesarudzo dzemuAmerica nekuti zvinova zvaratidza kuti demokrasi iri kushanda zvakanaka. Saka Russia inenge ichida kuratidza kuti aiwa iyo yamuri kuti demokrasi pasiri sei inotovawo nezvinoshoreka. Chechipiri, tiri kunzwawo togara tichinzwawo Russia inotiwo painoitawo sarudzo dzayo America inoedzawo kubvonyongodza ikoko, ichitsigira vanenge vachipikisa hurumende yeikoko, ichitumirawo vanhu vayo nemari nezvimwe zvinoita kuti vanopikisa hurumende ikoko vange vachitsigirwa neAmerica. Saka tingati kana toenda kusarudzo vanogara vachibayana muziso.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muMaryland muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakanyanya kusungwa nekukandwa mujeri zvisina tsarukano kwevarwiri vekodzero dzevanhu vane mukurumbira vaYu Wensheng nemudzimai wavo amai Chu Yan nehurumende yePeople's Republic of China. Musi wa29 Gumi Guru dari redzimosva muSuzhou rakapa mitongo yemakore matatu kuna vayu negore rimwe chete nemwedzi mipfumbamwe kuna amai Chu mushure mekuwana vaine iri kunzi mhosva yekupeshedzera kupandikirwa kwehurumende. Mugwaro ravakaburitsa mutauriri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica waMatthew Miller vakati mitongo iyi inoratidza kuenderera mberi kweChina mukuedza kwayo kunyaradza ava vanotaura pamusoro pekodzero dzevanhu nekuteverwa kwemutemo. European Union pamwe nemapazi ekudyidzana nedzimwe nyika eFrance neGerman vakashoropodzawo mutongo wakapiwa vayu Wensheng naamai Chuyan vakakurudzira kuti vaburitswe muusungwa nekukasika. Vayu naamai Chu vakasungwa muna kubvumbi 2023 apo vaive munzira kuenda kumusangano nevakuru vakuru veEuropean Union kuBeijing. Mumashure umo sezviri mugwaro rakaburitswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica muna 2023 riri pamusoro pekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, vayu vakaburitswa muJerry muna 2022 mushure mekupika makore mana nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Vakanga varwira kodzero dzemamwe magweta akanga asungwa nekutongwa pasi pechirongwa chainzi 709 chakaitwa muna 2015 apo hurumende yeChina yakasunga magweta nevanorwira kodzero dzevanhu vanodarika mazana maviri. Mudzimai wavayu amai Chu vaivewo munhu airwisa zvakasimba kuti murume wavo aburitswe muusungwa. VaMiller vakasimbisa kuti pakutongwa kwevaviri ava muna 2024 muSuzhou hurumende yakarambidza vemizinda yenyika dzakawanda kusanganisira muzinda weAmerica kuti vange vari mudare, izvo zvakadzikisira pasi kutongwa kuri pachena kunove chinhu chakakosha mukuona kuti kodzero dzavayu naamai Chu dzekuti vatongwe zviri pachena dzatevedzerwa. VaMiller vakati America inokurudzira People's Republic of China kuti iregerere nekukasika vayu naamai Chu pasina zviga zvainotara. Vakati vanotsinhira chikumbiro chavo chekuti China iregerere vose vakaiswa mumajeri vasina mhosva dzavakapara. VaMiller vakapika kuti America inoramba ichimira neavo vane ushingi hwekurwira kodzero dzevanhu muPeople's Republic of China nemupasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muPeople's Republic of China. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari vedu pastudio 7 nevateereri, tinosimba here? Inini hangu nezuro ndakatadza kudya mai Kamala Harris vatadza kupinda muwhite house, asi zvisinei ndokuda kwemaamericans pavhoti yavo. Vasarasa mbereko nekufirwa, she will fight another day. Takatoona kuti Donald Trump shamwari dzake madikteta, nokuti haana kunonoka nemamwe madikteta kukorokotedzwa, asi muno musadak region pane vasati vadzimakorokoto nechikonzero chokuti vanhu vanomirira utongi hwejekerere. Uye zvaitwa naAlon Musk zvokuti vanhu vazi million dollars kana wasaina petition whatever ningatiita amounts to vote buying.
Budisei vana jonga pastudio 7 apa, ini zvangu tafara naTrump kuhwina kwaaita. Handakazvitsigira chaizvo kuti Trump ahwine. Ndinoona mapurisa ake anogona kuzotibatsirawo nerimwe ramazuva, zvinogona kutibatsira. Ndinotenda kuti Trump ahwina, ndatenda zvikuru, ndafara. Ndakatombotumira audio ndozokuti Trump anohwina ikasaibuda zvaibva, kuti ndatenda manje nekuti ahwina zvezviro kwazvo.
Politics dzikada kudaro dzinodaro, congratulations Mr. Trump. But inini hangu ndanga ndisingadi vaTrump kuti vadzokere kutungamira nyika yeAmerica, semunhu akamboitungamira tikaona zvito zvavo. Mukatarisa nhoroondo yavaDonald Trump, inoratidza kuti vane kamwe kaumbimbindoga, vane kamwe kakusarespekta vamwe. Vane zvimwe zvavanoita kuti kana even vari kuAfrica vacho, zvakafanira isusu maZimbabwe tine nhamo yakapfunya chisero mukati menyika yedu. Kana yopi kubva kuAmerica pari zvino ichati netsei, nekuti mashoko avaTrump anotaura kuti even Africa yacho inogona kutadza kuona yopi kubva kuAmerica. Asi zvisinei hazvo, congratulations Mr. Trump nekukunda kwavaita musarudzo.
Moroi mose vateleri ve Studio 7. Nemi vashandi vose motipanawo pa Studio 7 apo vanatanonoka wande vanajonga vandimire. Aiwa tinokutendai nokuburitsa nhau dzine rudo nhau dzisina chakavanzika mukati. Dzingotiwo Zimbabwewo munangagwa tarisaone kuitwa kunoitwa maerection asina chitotsi. Asina kumbunyikidzana zvonzi anoda kuverengwa nemasoja anozonzi aiwa masoja amboti mbomirai mirai kushandisa masoja vamunangagwa. Muzuva zvinhu zvichachinja kwamuri.
Makati makadi apo pastudio 7 indonzi Father Masvingo kubva kumasvingo central. Ndiri kuti vatrambu zvavo vahwina asi vatrambu is a racist. Ma blacks, especially my Africans. Kuti tichagona kutambura nemari dzatachimbobetserwa through America. Blacks murumo ya amadi tingafara zvedu kuti kwaTrump munobva kuchinja zvinhu hongu kumaamericans nekuti kumaafricans hapana zvinochinja.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Mushirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira Shingirai Saunyama remagitaro achinzi Snooty J. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Your place T, Elder Wesha, Young Touch. Well, me name is Snooty J. Well, what you do? No one can do skin tap addressing street fights everywhere.
Zvemagitare ndakazvitanga muna 2008 pandikarekodhera song yangu yekutanga inonzi Mwari Baba Totenda ndikarekodhera kuMount Zion.
Saka vabereki vaiti kudii uchitanga kurova magitare?
Pekutanga zvaimbove zvakaoma kuti vabereki vange vachizvigamuchira kuti vaiona kunge zvemumhanzi zvine chirombe-rombe vachingosvika pakuti nditi vachindikurudzira kuti dai vatanga vaita zvechikoro vombosiya kuita zvemhanzi. Asi pakazongoti wofambe nguva mushure mekunge vanzwawo masongs angu nekunzwawo vanhu vachitaura kuti mwana wenge ane talent, ndopa vakazoita sevanozvigamuchira.
Panofamba kuita kunge munhu ari kutsika mvura chokwadi nini ndatonyura hapana paunomona achifamba ukamusiya kana kuzongopfuura nezvibhebhuyu akasiyana nevamwe adziya.
Vaitambira sei mimhanzi yako muchaunga umukati?
Vanhu vari kutambira music yangu zviri nani kuti pese patinonzwikwa kana kwese kwandinosvika ndomunzwa achingonzi une talent. Pane vanozvigamuchira zviri nani.
Ndeapi matambudziko amunosangana nawo?
Machallenges atinawo muindastiri ndekuti dzimwe nguva ndirogona kushaya mari yekurekodha. Mapromota chaiwo handina, sandambowana mapromota, even management chaiwo handina.
Vanoda mimhanzi yako, vanoda kutaura newe, vanoda kuridzirwa kana kukubata, vanokuwana kupi?
Vanondibata, vanokwanisa kundibata paWhatsApp panhamba dzangu dzinoti 0775996563 kana pa 0779318096, kana pa Facebook Shingire Saunyama, kana pane imwe account yakanzi Snoop J. Vanokwanisa kuenda futi pa Facebook page rakanzi Flex Zone Entertainment. Vanokwanisa kuwana futi masongs ipapo.
Mashoko ekupedzisira ungasiriwo vatsigiri vako ndeyekuti kudii?
Kuvatsigiri ndongoti rambai muchidaro, rambai muchisapota. Tinotipa simba rekuti tirambe tichingovetinoimba. Dzongokutendai naizvozvo.
Woza Friday tombo rova magitare zvishoma.
Manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Snooty J naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemuAmerica dzichangobva mukuitwa pamwe chete nekutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva weBotswana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusaya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.